Fogasta. I'm a bad guy. Izuarangu, kuchgararuarangu, kananga jiji kuhuya kwangu. Hanzi kana mjige mozokera pula inepano. Chiso kuitai makorokoto, kuitai makorokoto. Ah, mariva ntora apa, wakandisa apa, bachindisa pamsorosoro, pamsorosoro. Wemforokoto, batoto chandimisa kuno pambra mkoto. Chikoto hoto, tinenge chichiti aiwa makorokoto. Makorokoto, ziroto ziroto, aewa maona moto. Nekuti, akorokoto, dichichi kukura kurewa, kurewa kukura kwa jamterewa. Tinofunda kuyimba zvinotererwa, nekutoti vanoda kuyendewa. Kunopedzerwa vaipesvedzerwa, vachifunga kuti pamwe takachekerwa. Bati shoko ramwari ndiro wati rinofanirwa. Hanzi kana mujinge mozokera munopfuura nepano. Tizokuitai makorokoto, makorokoto. Revaye vaitoda kutotimisa zvemforokoto, zvemforokoto. Isusu tinouya tichibudisa mamwe mashokomoto, mashokomoto. Troto netoti tatopuswa nevekotko, vachiziva kuti vakuru vepocho. Akila anopira amboridze dziri hosho, nekutoti aitodobudira vanhu vaibuda musaga nemukomo, vachikwidza mumakomo. Nekutoti takaramba takapasa zvemuromo, nekutoti takaramba kuita tsoko dzinogara mugomo. Nekutoti atiite zveya zvetomo nyomo, zvekunzi tapinda tonyo, zvekunzi tarova bonyo. Makorokoto amhlope, tetete mako, makorokoto. Kila kuti avacha flope, apinda 32. Oh, nibunza kuti what's wrong with you? I must tell you, jaja ndowa vyega vanondiudza what to do with my life. Sandi one kunge scoby scoby do. Nechoti nyatokura ndi cool, jirova mapuru angu tu. Ndi tinzi hanzi, you wish me many more. Andi chawani kweba many more. DMG, I'm not any more. Shambari, na parari. Shambari vachipinda futi, bavatera umsu wa 15. Ininira mujere msu wa 12. Asi makorokoto,
DMG production.
Makorokoto, atofogasa.